manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikunguru 5 2024 makatirira ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vane urongwa hwekuti nyika ishandise dhora remunyika reZimbabwe gold chete makore anotevera rokonzera mutauro wakanyanya munyika. Veruzhinji vari kutambirawo mashoko ava Mnangagwa ekuti vari kuda kuenda pamuchikandigere muna 2028 zvakasiyana. Vamwe vagari vekumagunje votyira kuti kuva kwake kambani yesimendi nezvarwa zvechina munharaunda yavo zvichakanganisa mvura yavanomwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura kwamutare nezuro ekuti vane urongwa hwekuti nyika ishandise dhora reZimbabwe gold chete kana kuti zig kwete kushandisa mari yekuAmerica yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Ngatinzwei vachitaura. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura vari kwamutare nezuro. Tichiri panyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvina fundo Gift Mugano kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Hazvikwanisiki kuti Zimbabwe ishandise zigi chete tisingakwanisi kushandisa US dollar. Takabva neko kumunga hakuna ipwa. Ndinofunga kuti makurukota ehurumende nezvipangamazano havasi kunyatsa kuudza mutungamiri wenyika ruzivo rwakakwana maringe nemashandisirwo emari nekuti mari inozouya zvaita sei. Pane zvinhu zvakakosha zvinozvitariswa nehurumende tisati taunsa mari yedu kuti ive iriyo mari yazwa munyika muno.
Zvii zvinoda kutanga zvagadziriswa muzvinafundo?
Chekutanga tinofanira tagadzira nyaya dzeproduction kuti nyika yedu inge yakasimba pakuzvigadzirira zvigadzirwa zvayo isingatengi kunze kwenyika. Pari zvino tiri kutenga chese chinotengwa pasi rino chingava chikafu apa drought apa tina chetina chitungo pema tu kumbira kunzeka nyika kwese atisu kwansa kushanta upfumu wedu zvakanaka madiri zero neru zero watina rukumnyika muno tiri kutenga ma tissues ma pamba ma papers zvinopfura tasanganisa kuti kutenga zvatinokwanisa kugadzira nyika muno zvinosvika kuma $4 billion saka mari iyo iri kurasika saka kana tichikubudisa mari foreign currency kunze kwenyika tisipasi kuita domesticate kubudikidza nekuzvigadzirira zvigadzirwa zvatotenga izvi mari yedu haifi yakaona simba mari yeZimbabwe nekuti pese patinoibata tikaizibhenga kubhengi kwedu kana makambani akuzoda foreign currency kuti vazotenga maraw materials nema key inputs avari kuda vanoishayiwa ndosaka meizoona rate yako tachamuranda mhuru yakutiza nekuti vanopa kuenda kublack market chechipiri chakakosha inawe confidence
munoreveya
vanhu vezimbabwe vaora mwoyo nemari yezimbabwe nekuti yatitambudza kwemakore akawanda akusvika 27 years kubva 14 November 1997 saka vanhu havachina chivimbo nemari yavo
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura vari parunare kuDurban South Africa. Veruzhinji vari kutambira mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028 zvakasiyana. Mutoreri wenhau Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Vamwe vevanoti vamunangagwa vaita zvinhu kwazvo ndiva Patrick Sagandira nhengo yeparamende inomirira Makoni Central.
Isu separamende tinofara nazvo nekuti ndozvatinotarisira sevanhu vanogadzira mutemo kuti mutemo unofanira kutevedzwa. Asi kana zvisina kuzoitika vachiwedzera makore anodarika ava vanofanira kunge vachitonga zvazvinongoreva ndezvekuti panenge pasisina constitutionalism.
Vachitaura pamberi pemhomho yevanhu kusanganisira ruzhinji rwevatsigiri vezanupf pamutatichas college vamunangagwa vakati
mazuva ngo kuzorara pedo chaida kuzorara kwenda kucongress kutsvaka anosivedza soka dzangu
vachitaurawo pachiitiko ichi gurukotarana nezvekudzivirirwa kwenyika uye zvakare vari sachigaro wezanupf amai opa zvipange muchinguri vakatoropodza vamwe mubato ravo vavakati vari kushandisa mari kuda kuwana zvigaro
endawo padistrict uri kumhanya kuendezi uri kumhanya kuendezi next time waakuda kuita president uchada kubvisa president tiri kukuonai usata tiri kukuonai hokoyo mari isapera manje manje
mutungamiri webato remdc vadouglas monzura vaudza studio 7 kuti
kune vanhu vanga vakufamba vachitaura kuti 2030 vanenge vachipo tinofokana nazvo izvozvo nekuti hazvisi pamubudiro remutembo rezimbabwe
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano recenter for research and development vajames mupfumi vatiwo
zvinongofanira kutedzerwa sezvazvakanyorwa mubumbiro redu remutemo haisi nyaya yekuti nyika ipedze nguva ichitaura nezvayo
vakawanda muzanupf vari kutarisira kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakosendaini chiwenga ndio vachatotora chigaro chekutungamirira bato rezanupf kunyange paine vamwe vasiri kuda kuti vatungamire vamwe vachiti vamunangagwa vanofanira kuramba vari panyanga ndakamirira studio 7 mamutare ndini Sydney Size.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato rinopikisa muBritain reLabour Party ndiro rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa nezuro mushure memakore gumi raburitswa muhurumende. Mutungamiri webato iri vaKeir Starmer ndiwo vave mutungamiri wehurumende mutsva wenyika iyi. Mutungamiri webato remaConservatives uye vanga vari mutungamiri wehurumende vaRishi Sunak vatambira kuti vakakundwa musarudzo. Vamwe vagari vekumagunje kuurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti kambani yezvizvarwa zvekuChina yeLebanon Private Limited iyo yakapiwa nzvimbo yekuvakira kambani yayo inogadzira simendi iri kuvakira kambani pedyo nedhamu zvinogona kuzopinza upenyu hwavo munjodzi. Nondrai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadzi nemunyori mukuru mubazi rezvematunhu vajoseph jaji vanonzi vakanyorera tsamba kukanzuro yehurungwe vachikurudzira kuti ipe kambani yeLebanon nzvimbo yekuvakira pedyo nedhamu rinonzi kamureza. VaMohadzi vakazivisa mutsamba yavo kuti sachigaro wekanzuro yehurungwe uye vari sachigaro webato rezanupf mudunhu reMashonaland West amai Muliswa Chikoka kuti danho rekuti zvizvarwa zvekuChina zvipiwe nzvimbo yekuvakira rainge ratorwa pamusangano wakaitwa nezvizvarwa izvi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaine vatevedzeri vavo vaviri. Mumwe mugari wekumagunje vapanganai Chakanyuka vanoti uku kuisa utano hwavo munjodzi sezvo mishonga inogadziriswa simende inogona kuyerera yopinda mudhamu ravanonwa mvura.
MaChina hafano kugadzira simende ipapo nekuti zvinokanganisa utano hwevanhu nokuti machemicals pavanenge vachishandisa ipapo vanokwanisa kuenda mudhemu iroro runowa ndiro dhemu hombe rinomwiwa mvura nevagari vemagunje.
VaChakanyuka vanoti dai kambani iyi yapiwa imwe nzvimbo isiri pedyo nedhamu asi muri muhurungwe makare. Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wemunharaunda iyi vaLloyd Mapfumo.
Vachiitira project padhuze nemvura shuwa mvura yedu inosvibanyirwa contaminated yokanganisa utano hwedu yokanganisa utano hwezvifodzi zvedu.
Asi mumwe mugari vaNigel Murambiwa vanoti kambani iyi ichawanisa vechidiki mabasa zvinova zvinosimudzira nharaunda yavo.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaota Tasara vanoti vagari vakawira nedanho rekupa kambani iyi pekuvakira kunyange vashoma vakaratidza kusafara.
Amai Muriswa Chikoka vanoti kanzuro yavo yakatopa kambani iyi nzvimbo inosvika mahekitare makumi mashanu kana kuti 50 hectares kuti vatange kuvaka. Mumiriri wehurungwe Central Mparamende vaRichard Ziki vanoti kuuya kwebudiriro kumaruva inofanirwa kutambirwa nemaoko maviri.
Semusangano tofara zvakanyanya nekugamuchira mainvestors emhando yepamusoro zvakadai, saka kuona tatora industrialization zvakasimba.
Mukuru wesangano weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvose zviri kuitwa nezvizvarwa zvekuChina zvinenge zvakatsigirwa nevakuru vehurumende kunyange zvichikanganisa magariro evanhu.
Zvese zviri kuitwa nemaChina muZimbabwe vari kuzviita vachishanda nehurumende yeZimbabwe tabisira. Kune vanenge vakawanda kuseri vakavapa simba rekuti endei munoita zvamunoda.
VaMaguhu vanoenderera mberi vachiti vagari vekumagunje vakasazvimiririra vachapedzisera vonwa mvura yakasangana nesimendi iyo ichakanganisa utano hwavo. Asi mumwe mukuru wekambani yeLebanon Investment vaUA Wings vanoti kambani yavo ichaunza mabasa kuvanhu vemunharaunda zvinoita kuti Zimbabwe ibudirire.
Kuvaka fekitori yekugadzira simende negwenya ramagesi munharaunda ino, izvo zvichapa mabasa kuvagari uye kubudirira.
Kambani yeLebanon Investments iri kutarisira kudyara mari inosvika bhiriyoni rimwe chete kuti ikwanise kugadzira matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million tons pagore pamwe nekuwanisa vanhu zviuru zvishanu mabasa. Zimbabwe haisi iyo nyika muAfrica iri kuchema-chema nezvinoitwa nemamwe makambani ekuChina zvekukanganisa nharaunda. Izvi zviri kuitika kuGabon, Zambia, Ghana nedzimwe nyika uko China inenge ichitora zvicherwa zvekuendesa kunyika kwayo. Pamhosva yekuti inosvibisa nharaunda, China inoti inoita zvinodiwa nehurumende dzemuAfrica uye haipindire mune zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi tiri kutarisa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yeAmerica, uyewo kutsvaga rutsigiro kuri kuitwa pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika mukupera kwegore. Nyaya yandiri kukuverengera iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA. Kazhinji musi wa4 chikunguru gore roga roga, vanenge vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vanotora mukana wezuva rekuwana kuzvitonga kuzere iri kutsvaga rutsigiro vakatakura mireza yenyika. Asi izvi hazvina kuitwa gore rino navaBiden navaTrump, sezvo pasina akaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava rekutanga ravakaita svondo rapera. VaBiden panguva ino vari kuedza kusimbaradza vatsigiri vavo vachiti vanokwanisa kutungamira kwemamwe makore mana, asi vaTrump vari kuramba vakamira nerekuti vaBiden havakwanisi kuita izvi nekukwegura kwavaita. Vachitaura nenhepfenyuro yeredhiyo yekudunhu reWisconsin inonzi WAUK, vaBiden vatenda kuti havana kuita zvaitarisirwa pagakava nemusi wechina svondo rapera.
I had a bad night. I had a bad night. And the fact of the matter is that, I screwed up. I made a mistake.
Wakange uri usiku wakaipa kwandiri. Handina kuita usiku wakanaka. Chokwadi ndechekuti ndakakundikana. Asi ndakadzidza kubva kuna baba vangu kuti ukadonedzwa unofanira kusimuka worwa zvakare.
Vari kutungamira urongwa hwekuti vaBiden vasarudzwe zvakare vari kuedza kuvabatsira vachishandisa magavna akaita samai Kathy Hochul vekuNew York.
I'm here to tell you today, President Joe Biden is in it to win it.
Tungamiri wenyika vaJoe Biden vari musarudzo iyi kuti vakunde, uye tese takazvipira kuvatsigira.
Asi mudare reparamende reCongress vari kutsigira vaTrump vari kuramba vakamira nerekuti vaBiden vakwegura. Mutauriri wedare reCongress vari nhengo yebato remaRepublicans vaMike Johnson vanoti,
I think they know they have a serious problem, but it's not just political, it's not just the Democratic Party, it's the entire country. We have a serious problem here.
Ndinofunga kuti vanozviziva kuti dambudziko ravo harisire zvematongero enyika chete. Tine dambudziko guru pano nekuti mutungamiri wenyika haasi kukona basa zvachose.
Kubva zvaitwa gakava, tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yeCNN inoratidza kuti vanhu zvikamu 56 kubva muzana vebato remaDemocrats nevamwe vanowanzorivhotera vari kuti pane mukana mukuru wekukunda kana mumwe munhu asiri vaBiden akakwikwidzana navaTrump. Muzvinafundo Jeremy Suri vepaUniversity of Texas vanoti vose vanenge vachitsvaga rutsigiro vanosangana nematambudziko, asi nyaya yeutano hwavaBiden icharamba ichitaurwa nezvayo.
He might still win this election. In fact, he still might be the favorite to win this election if he stays in.
Anogona kukunda musarudzo idzi. Chokwadi chaicho ndechekuti akaramba achikwikwidza anokwanisa kukunda, asi zvipanga mazano zvake zvange zvichifunga kuti gakava raizobatsira kuti vanhu vasataure nezveutano nezera ravo.
VaTrump vakapemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere vachiisa vhidhiyo padandemutande ravo reTruth Social vachiti America ine nhoroondo inokunda dzimwe nyika dzose dzepasi rino.
We will never forget that we are Americans and the future belongs to us.
Tife takakanganwa kuti tiri zvizvarwa zveAmerica uye remangwana nderedu. Mweya werusununguko rweAmerica haufe wakakanganikwa, haufe wakatadza kubudirira, asi ucharamba uchitonga nekusingapere.
Po bato remaRepublicans rirugadzirira kuita musangano mukuru wekudoma vaTrump zviri pamutemo kuti varitungamire musarudzo yemutungamiri wenyika. Muzvinafundo Suri vanoti vaTrump vanofanira kuratidza kuva munhu anokwanisa kushanda nemapato ose.
What Donald Trump would want to do, it seems to me, is not only to show vigor, but to show reasonableness.
Zvinoda kuitwa navaTrump pari zvino kuti vaite semunhu anonzwisisa, kuti sarudzo ii isaite semunhu anonyepa neakwegura.
Va Biden na va Trump vave nemazuva zana nemakumi maviri nemana ekuedza kukurudzira vanhu kuti vava votere. Nyaya iyi yatumirwa na Scott Stearns weVOA. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pa studio 7 tinotenda, tinotenda nebasa risi ramunoita. Pane basa ratinoda kuti ringofamba kwamazvebadza uku kwachief mazvebadza pasandawana pazvinhu zvabiwa rume zvabiwa tasara nemakomba chete vari kungochera vachienda tione development munzvimbo mwemazvebadza imbotosvikaiwo pasandawana mumbotibvunzira kuti ko muchichera kudai ko varizive nzvimbo vachasarawo nei pane zvavanowanawo here mombosvika kwachifu mombobvunza kuti iko chifu vanhu vari kuchera munzvimbo menyu mune zvamuri kuwanawo here zvinoita kuti vana vasare vachitarira zvinhu zvabiwa zvinhu zviri kutobiwa vachifu mazvebadza pasandawanapa tichasarire makomba
kwazwai washamarari westudio 7 ndanda kutongotaurawo nemashoko ari kutaurwa nageneral avo vanzi Sanyati wachichi yavo vakuruka nyika ndeyedu isusu vana vezimbabwe haisi yenyu nevakadzi wenyu musatenge muri kutonga mba menyu tatambura motaura zvamunoda izvo muchifunga kuti nyika ndeyenyu haisi yenyu ndeyedu isusu vana vezimbabwe ndichitokutambirisai isusu nyika ndeyedu iyo one day
nai nayo snowboy tongogara handizive zita rako haribatiki bhozi iwe unondiudza kuti kurwa hondo kunenge kwaitwa nana Sanyati ndokunopa passport yekuti kana vanhu vachinge vavhotera ZANUPF kuti iri kufeira varambe vachifoseredza vanhu kuti varambe vachivatonga pakarwa hondo nana Sanyati hatifisi generation yanga iripo vanga vaine vanga vainavo taisaenda kuhondo satazvarwa ZANUPF iri kufeira saka kana ichinge yafeira tati zvairi kuita hazvisiri izvo tida kusarudza mumwe munhu tiise mumwe munhu isusu fane kuti foseredza nini nekuti munenge makasungirwa pamuri kuba
pastudio 7 ndanzwa muchiverenga inini kuti pane nyika dzakati kuti dziri kuda kubatsira Zimbabwe nemari dzimwe dzacho dzatobatsira Zimbabwe kusanganisira vana Canada, Britain neAmerica ko mazivisavo here vamunangagwa kuti America iri kubatsira Zimbabwe nokuti zvoratidza kuti vamunangagwa havasi kuzviziva izvozvo kana richitarisa mashoko avo nezuro kuRussia vachiti America iri kusiya Zimbabwe kunze ichibatsira Zambia dai maita kuti mashoko iwayo asvike kuna vamunangagwa kuti aiwa America iri kutobatsirawo Zimbabwe ende ine zvakawanda futi zvaichabatsira ende dzimwe mari dzachona dzinouya dzinongoperera mukunzwika kunzi ya muzimbabwe yapiwa rubatsiro neamerica mabhiriyoni akati kana kuti mamiriyoni akati asi chaanoshanda hachichinawo chachiona mari yachona yotsakatikira mumaoko mavo vodya kana vapedza vachinanzwa mimwe votaura zvefuti kuti america inovasiya kunze saka vazivisei vamunangagwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga asi tinokurudzira kuti mongoti gaga kuti tikwanise kuti vateereri vakawanda vapewo pfungwa dzavo muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naEvans Zininga westudio 7 nemuimbi wemusambo wesungura Edmo Kuseni.
Bandrudiki Ndaifarira zvekuimba asi magitari ndakazomadzidza 2005.
Vabereki vaiti kudini pamakazvitanga?
Vabereki vakashayika ndine tenesi asi vaifarira kuimba nekutamba kwandaiita. Ndaisanyara kana kune redio chaiko ndaitera. Kunzi maredio aisawanikwa pese pese kakare.
Iri kutambirwa sei mimhanzo yenyu mukatumu?
Vanhu vari kundikurudzira zvakanyanya kunyanya vanotonzwa music ichirira.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
A challenge ndeyekushaya zvikwanisiro zvekushandisa uye mari dzemarecordings. Samuchizoona tichingobudisa only 2 songs kana imwe chete pagore inyaya dzemari, asi masongs ndinawo akawandisa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Ini ndowanikwa kugoromonzi ndokumba, uye phone number dzangu dzekufona napawhatsapp dzinoti 0771561839.
Mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Mashoko angu kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira. Patatadza motiudzawo togadzirisa, nekuti ndimi munoita kuti tiende mberi, uye pasina imi hapana kwatinoenda.
Chindipai kamwe chete kekubudana kwomudariro.
Kambo kanonzi ndinyi kure iwo ndokangatofanisa chirongwa.
Makateerera kambo kanonzi ndinyukureiwo muhurukuro yanga ichitwa na Evans Zininga na Edmore Kuseni uyo anga ari parunare ku Goromonzi. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk nhasi na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvemashoko avamunangagwa ekuti vave kuda kuenda pamudyandigere uye kuti vari kuda kudzora dhora remunyika. Aiwa vatereri, kangoma kakaririsa kano paruka nambetambe inoregwa ichanaka. Iko zvino ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu.
Soku isika disendaba.